This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo zvita 7 2014. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitei zvinove zviri munhau dzedu dzanhasi. Paitika chisuonekwi nhasi muHarare, apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaita dhuma-dhuma nemutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru vakasakwadzisana pavasangana.
Kana uri mutemo wezano uri pachena, mutemo wavo unoti ivo vaifanira kuzviita pacongress ipapo, asi havana kuzviita. Hapana zvimwe zvemutemo wezano zvakatevedzwa vaipa pacongress iyo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vaMugabe vakatyora bumbiro rebato apo vakavhara kongresi yezano PF vasina kudoma utungamiri hwebato sezvinodiwa nemitemo yebato ravo. Studio 7 inotarisa ramangwana raamai Mujuru muhurumende zvichitevera kutadza kwavo kuwana chinzvimbo muutungamiri hwezano PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paitika chisoni kwenhasi muHarare, apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaita dhuma-dhuma nemutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru vakasakwadzisana pavasangana kuchivigwa gamba renyika vaLloyd Kotcho Dube kuStudent Hall muHarare nhasi. Asi zvinonzi amai Mujuru vaenda vakanokwadzisa vakuru vemauto nemapurisa senzira inoitwa yekuremekedza vakuru ava pose panovigwa magamba. Thomas Tripasi anotipa nyaya inotevera.
Amai Mujuru avo vasina kuenda kukongresi yezano PF iyo yakapera nezuro zvichitevera kusawirirana kwavari kuita navaMugabe vasvika paStudent Hall vaine vana vavo vaMugabe vatovapo. Amai Mujuru vamboda kurambidzwa nevasori kupinda muhoro yanga ine mutumbi wegamba renyika vakazopinda zvenharo kuti vanoonekana nemushakabvu uyo aradzikwa kuHeroes Acre. Pavabuda muhoro iyi, amai Mujuru havana kukwazisana navaMugabe avo vanga vakamira nemudzimai wavo panze. Amai Mujuru vabva vangonanga kumotokari yavo vachisveriredzwa nedzimwe nhengo dzezano PF dzanga dzakapfeka mbatya dzine mufananidzo wavaMugabe ndokubva vadzokera kumba kwavo uye havana kuzoenda kuHeroes Acre. Kunyange zvazvo vasina kukwazisana navaMugabe, amai Mujuru vakwazisana nevakuru-vakuru vemuchiuto vaConstantine Chiwenga, vaPhilip Valerius Banda pamwe nevaparadzai Zimondi. Vamwe vatsigiri vezano PF vakaita savaGift Zongoro vanogara mumusha wemufakose vakurudzira amai Mujuru kuti vadzoke vakumbira regerero kuna vaMugabe.
Amai vanofanira kungotibutira pachena kudzoka kuzoshanda nemutungamiri wedu. Tine nhorondo yavo yekuva munhu akanaka kuhondo and tinorespecta nhorondo iyoyo and nekudaro tinovada vanhu ivavo vane nhorondo kuti vatungamire vave pamberi nekuti havazotidzosere zvekumashure.
Muzukuru wavaMugabe uye iri nhengo yeCentral Committee yakadomwa nezuro kuCongress yezano PF vaPatrick Zhuwao vanoti hapana zvipoka-zvipoka zviri muzano PF vachiti bato ravo rakabatana zvisingabvire. Vati amai Mujuru munhu akarasika gwari remusangano ndosaka vakarambwa nevanhu.
Hazvekunzi panga paine zvipoka-zvipoka, pava pasina zvipoka-zvipoka. Panga paine chipoka chakazonzi naPresident Kabalo chevanhu vaida kubvisa vaMugabe. Vamwe isu takagara tichizviona, president vakagara vachizviona, asi takangoti hatingangoti tiri pakati petemuka toti vanhu ava ngavachiita sei, ngavabviswe. Takaonawo vachizviita zvavanga vachiita. Zvinonzi tamba tamba chii kadembo muswe. Ndakaita sei, ndakabata.
Vashitaura pakuvigwa kwavadhuve, vamugabe vati nyika yaraskirwa zvikuru, nekushaika kwavakaita svondo rapera, mushure mekufira kuhope vachirwara nechirwere cheshuga.
To Comrade Dhuve, I want to say thank you, comrade, for the struggle whose burdens you shared with all of us without flinching. We say to you, hamba kahle, kawe lama kawe.
Vadhuve vakaberekwa musi wa25 Chikumi 1935 uye vakazove mumiriri wePF Zapu kuUnited Nations pamwe nekuNorth neSouth America kubva muna 1965 kusvika muna 1972. Kubva muna 1972 kusvika muna 1975 Vadhuve vakange vari mupepeti weUniversity of Massachusetts Press. Muna 1979 Mushakabvu ndeumwe akanga ari pachikwata chePF Zapu chakaenda kunharurano dzakaitwa kuLancaster House. Nyika yawana kuzvitonga. Vadhuve vakave nhengo yekomiti pamusoro yebato rePF Zapu uye vakange vari mumwe weavo vakaita nhaurirano pakati peZanu PF neZapu dzakazoita kuti panyoriranwe chibvumirano chokubatanidza mapato maviri aya muna 1987 chinodaidzwa kuti Unity Accord. Vakazomirira Zimbabwe kunyika dzakawanda dzakaita seFrance, Spain, Portugal, Nigeria neZambia. Mushakabvu asiya mudzimai Agatha nevana vatatu vanoti Nozipo, Malusi naNombuyiselo pamwe nevazukuru vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe magweta anoti kutadza kwakaita mutungamiri weZanu PF vaRobert Mugabe kudoma vatevedzeri vavo pamwe nasachigaro webato pakupera kwekongresi yavo kunoratidza kuti vaMugabe havachakwanisa kutungamira bato zvose nenyika. Nyanzvi idzi dzinotiwo vaMugabe vakatyora bumbiro rebato ravo sezvo vaisungirwa kudoma nhengo dzose dzepolitibhuro yavo neZuro. Nyanzvi munyaya dzemutemo vari mudzidzisi wemutemo paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly, Professor Lovemore Maduku, vanoti zvakaitwa navaMugabe zvinoratidza kuti vakwegura uye havachakwanisa kutungamira bato ravo kana nyika nemazvo. NeZuro vaMugabe vakati vanoda nguva yekuongorora mazita evanhu vapinda muCentral Committee, umwe vanofanira kudoma vatevedzeri vavo vaviri sachigaro webato pamwe nevanyori vemapazi akawanda mupolitibhuro yebato ravo. Asi vaMaduku vanoti vaMugabe vaiziva kuti musangano wekongresi uchaitwa uye vangadai vakagara vadoma nhengo dzepolitibhuro nevatevedzeri sezvo ivo nevamwe vavo vanga vagara vaine urongwa hwekudzinga mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru mubato. VaMugabe nemudzimai vavo ndiwo chete nhengo dzepolitibhuro dziripo pari zvino. VaMaduku vanoti izvi zvinoratidza kuti vaMugabe vave kuita Zanu PF bato ravo nemhuri yavo. Rimwe gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanotiwo zvakaitwa navaMugabe hazvina kunaka sezvo nhengo dzebato ravo dzanga dzakatarisira kuti musangano wekongresi uchasarudza vatungamiri vatsva vebato. Asi vakafanobata chinzvimbo chasachigaro weZanu PF mudunhu reHarare zvakare vari gweta vaGodwills Masimirembwa vanotiwo hapana chakatadzwa navaMugabe sezvo vakataura kuti vachadoma vatevedzeri vavo svondo rino.
Zviri mumaoko apurezidhendi pavanoda, asi purezidhendi vakati hatisi kuzomira kwenguva yakareba zvichaitika vachiti ivo vhiki pakati pevhiki rinotevera iri zvinenge zvaitwa. Izvozvo ikodzero yavo, vakapiwa necongress simba iroro. Kongresi kana makanga muripo ibumbiro remutemo reZanu PF rakagadziridzwa kupa masimba ose iwawo kuna purezidhendi nefirst secretary.
VaMasimirembwa vatsigirwa navasupamando wanzira vanove mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko avanoti bumbiro rebato rinopa vaMugabe simba rekuita zvavanoda pakusarudza vatevedzeri vavo nenhengo dzepolitibhuro. VaMugabe vakaudza nhengo dzebato ravo pakongresi kuti vanoda nguva yekuzeya vasati vadoma vatevedzeri vavo uye vakati vachadoma vanhu ava svondo ratanga nhasi risati rapera. Politbiro itsva yeZanu PF ine nhengo makumi matatu. mukuenderera mberi nenyaya iyi iri kutaurwa nevakawanda pamusoro peramangwana muhurumende remutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru ava vasisina chigaro chepamusoro mubato ravo zvichitevera kupera kwekongresi yezanu PF nezuro. Tabata mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA uye vachidzidzisa zvemitemo paUniversity of Zimbabwe Professor Lovemore Maduku ava vanoti chingaitwa naamai Mujuru chine chiremera kusiya vogabasa vasati vadzingwa navamugabe vanove vakavasarudza.
Kuzano PF hakuna mutemo. Mutemo uriko chete ndewekuti kunoitwa zvinodiwa navamugabe. Asi chandingada kuti nditaurire vanhu vanyatsonzwisa ndechekuti pakutadza kuti vakwanise kudoma vatevedzeri vavo, vamugabe vaingotaridza pachokwadi kuti vaneta havana chitsotso chavanoda kutamba. Munhu atokura kuti zvino kuti afunge zvinomutorera nguva, havachashandi mashandiro anoita vanhu vazhinji zvokufunga kuti kana masangana for 3 days muti zvamungaita pa3 days vamugabe vangashanda nepesi iyoyo, havasi kuzvikwanisa. Saka zvinotaridza munhu asichakwanisa kutungamirira kana chinhu, nyika havangachaikwanisi. Saka zvandingataura ndezvekuti kunetseka kwavo kwebasa nemunhu akura. Asi kana uri mutemo wezano uri pachena, mutemo wavo unoti ivo vaifanira kuzviita pacongress ipapo, asi havana kuzviita. Hapana zvimwe zvemutemo wezano zvakateedzwa kaipapo pacongress iyo.
Tichitarisawo nemaitikiro akaita nyaya iwayo tichibatanidza zano PF nekuhurumende, ramangwana ramai Mujuru rakamira sei?
Ramangwana ramai Mujuru riri paviri. Chekutanga munotarisa pazviya zvekuti politics, vakatorambwa nezano PF pakutorambwa necongress yavo nezviri kuitika izvozvo. Saka sekuti congress yezano yakapera, kutaura kuti mai Mujuru havachisiri member yecentral committee uye havachisiri vice president. Saka zvakapera kazvo vice president wezano PF. Pau vice president yenyika vakasarudzwa navamugabe. Saka vamugabe ndivo vanokwanisa kuvasarudza kana kuvabvisa pachikara. Kune vamwe vairi kuverenga bumbiro remutemo vachiti mune section iripo yavari kutarisa nesection 97 noti vice president haakwanisi kudzingwa andobviswa neparliament. Iye section iyoyo haisati yakutanga kushanda, inozoshanda 10 years kubva pakapinda bumbiro. Inoshanda kuna vice president anenge asarudzwa napresident pamwe chete, inonzi muchirungu running mate. Saka mai Mujuru vakaita vice president kubudikidza nevamugabe, havakwanisi kuramba varipo. Kudai nyange bumbiro remutemo raitaura izvozvo, taurwa izvozvo, hazvinganyanyiwo taura chinhu kuti muti munhu akasarudzwa nemunhu aregezwe kubviswa. Saka zvamai Mujuru ngatingoti zvapera.
Asi vangakwaniso here kuramba kusiya chigaro kana vakanga vabviswa navamugabe?
Havakwanisi kuramba kubva pachigaro. Pachigaro hapagarwi, panga pachigaro hakubva. Handiti vanoshandira maofisi ehurumende here imi? Rukuno munhu mutapo. Vanopapinda seiko pagedhi? Kana vakatadza kutopinda kuenda pacongress yezano PF, vanozopinda maofisi. Chavanokwanisa kurambirapo ndechekugara kumba kwavo ndiri vice president. Vice president anoripota kuna president, anopuwa mabasa futi napresident pamutemo wenyika. Saka inga mubvunzo yevanhu vanongoshaya zvokutaura. Havachakwanisi kuita vice president pamafacts. Asi pamutemo vanokwanisa kuendawo kudare rezimosaizi kumakoti, kuti makoti haakwanisi kuti ndivo vice president. Munoziva kuti kudai kuri kuemployment, mushandi akadzingwa zvisiri pamutemo, haakwanisi kumanikidza inonzi reinstatement. Chandingataura ndechekuti asi vamugabe vakafa nhasi kana vakafa before vaanaunza vice president, mai Mujuru ndo vanoita president.
Vanga vari mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA uye vachidzidzisa zvemutemo paUniversity of Zimbabwe Professor Lovemore Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Vanoita zvemitambo munyika vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwamuzvare Priti Hlaba nezuro kuIndia. Muzvare Hlaba vanga vachirapwa gomarara repahuro kuIndia kwakare. Muzvare Hlaba vaizivikanwa nekuita mitambo paredhiyo nepamaterevhizheni. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati waziviswa. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navataona mafundikwa avo vakabatsira mukutsvagwa kwemari yekuti mufi anorapwa kuIndia.
Kushaika kwaita mumwe wedu Priti Hlaba zvinhu zvakatisvikira tisingafungire. Munhu wese muno Zimbabwe anga akatarisira kuti Priti achararama ende achadzoka kuno tigopembera naye kurarama kwake. Asi sezvinewo Mwari vakaita kuda kwavo akatisiya. Tingati isu senhengo dzemaartist emuZimbabwe tarasikirwa zvikuru nemumwe wedu ataitarisira kuti anga achiti isawo pachinano chekuti tizikanwe nekuremekedzwa nezvatinoita mumitambo yatinoita iyi. Inini hangu pachezvangu ndakazvimiririra ndinoti ndarwadziwa zvikuru nekuenda kwaita Pretty Tamwari vaita kupawo atisiya. Saka chandingangotaura hangu ndongoti mumwangwira ndiwatungamira famba hako murugare.
Mungatimi muzvare Pretty Qaba vacharangarirwa nemabasa api avanga vari kuita matimi mamuchishanda navo munyaya idzodzi dzemitambo?
Pretty munhu andingati pachirungu akasiya inonzi emat nemabasa ake anga achiita, nekuti munyaya dzezvemitambo munhu anga achikwanisa, munhu aigona. Pretty aionekwa achimiramira achitraya kubatsira nekuudza vamwe nekukurumidza kuti kwakati kwashayika nhingi ngatibatsira nei tiona kuti tobatsira sei. So ndingati pamwoyo wake munhu anga ane mwoyo wakanaka, ende ndofunga ndo zvimwe zvainyanya kuita kuti ndiwirirane naye izvozvo.
Vataona mafundikwa avo vaive mumwe avo vakashanda namuzvare Pretty Qaba vanga vachitara vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mukurangarira kushaya kwamuzvare Pretty Qaba, tokupai rwiyo rufundi madzongonyodze kubva kuna Oliver Mutukudzi. Rufundi madzongonyodze mumanzi waOliver Mutukudzi watakurudzira panguva yenyika iri kurangarira muzvare Pretty Qaba vakashaya kuIndia nezuro pamwe navaLloyd Dube vavigwa nhasi kuHeroes Acre. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Paitika chisoni kwemuHarare, apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaita dhuma-dhuma nemutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru vakasakwazisana. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vaMugabe vakatyora bumbiro rebato ravo apo vakavhara Congress yeZANU-PF vasina kudoma utungamiri hwebato sezvinodiwa nemitemo yebato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Ndokusiyai mina, Marvelous Muhlanganya uye